chokwadi kuti minista vakanyora tsamba asi toda kudzokera zvakare kutaura zvakare kuti PSA haina kubuda muApex Council. PSA is still there in Apex Council. Panonguva ine bit of one or two difference, but otherwise PSA is in Apex Council. And tofungidza kuti mazuva mashomanana ari kutevera aya kuchava nemusangano weApex Council kuti zvigadzirike izvozvo.
Asi tichinzwa tsamba yanyorwa naamai Matibenga inenge iri kuti kana zvisa zvagadziriswa hurukuro dzemari dzemihoro hadzigadziriswe, mungaona here izvi zvichitadzisa kuti nyaya dzemihoro dzinge dzichikurukurwa?
Ndinofunga kuti minista vakaona dambudziko rekuti kwangaita mapoka maviri akatumira matsamba kwavari achitumira mazita avo vanotumirira hurumende. Vari kutiwo mazita yada agadzirwa vanhu vauya navari pamwe chete vazoona kuti vanhu vangatanga kukurukura nehurumende rini.
Imi makaisawo here mazita kuna minista uye muchimirirani kana muri pasi peApex Council?
Ichokwadi kuti mazuva aitika bonga bonga muApex Council, PSA yakatumira mazita kuna minista uyezve rimwe divi rakatumira mazita. Zvinova izvozvo zvinokonzera kuti minista vazonyora tsamba vachida kunyaziva kuti zvakamira sei.
Saka imi zvamuri pasi peApex Council makadii kuenda kunobvisa mazita enyu amaa matumira parutivi kuitira kuti nyaya dzemihoro dzienderere mberi?
Pari zvino zvinoda kuti tigare pasi mativi ese ari maviri towirana kuti mazita achaenda akamira sei.
Saka makakatanwa amuinawo neutungamiri hweApex Council huripo nhasi akabva panyaya ipi?
Hatichavanyanya kudzokera kumashure zvakanyanya kunyanya, hatada kuti tisatichienda mberi. Tikaramba tichidzokera mashure hatingaone tichibudirira mberi. Tikakwanisa kugara pasi nevamwe verimwe divi tinokwanisa kuuya ne the way forward.